yomutemo waishandiswa nemakanzuru kupunza dzimba dzevagari dzimba kana panhu panogara vagari makanzuro asina gwaro kana kuti gwaro rekumazitare edzimosha rinonzi court order mutemo iwoyo vakati uri invalid nemhaka yekuti hauenderani kana kuti unopokana nesection 74 yebumbiro remutemo wedu wemuzimbabwe iyo inoramba kuputswa kana kubviswa kwevanhu mudzimba dzavo kana pavanogara pasina court order kana kuti pasina mutongo wedare unenge waitwa dare raasesa maconsiderations ese anenge achifanirwa kuti ange achitariswa.
Ko, sei nyaya iyi yakazoguma yave kudare repamusorosoro reconstitutional court?
Dare reconstitutional court rakakonfirma mutongo wekuhigh court waiti section 32 subsection 2 paragraph c ned nesection 37 subsection 1 paragraph a subparagraph 1 yemutemo weregional town and country planning act uri unconstitutional and saka naizvozvo uri invalid. Dare reconstitutional court zvekare rakabva rati pakanga paine demolition order yakanga yaiswa neminisipality yechipungwisa musi wa9 October 2020 yakabva yati demolition order iyoyo zvekare haina simba pamutemo nekuti inopokana nebumbiro remutemo. Dare reconstitutional court rakabva rapa Minister of Local Government 12 months dzinotanga kuverengwa kubva nezuro kuti igadzirise mitemo iyoyo kuitira kuti uenderane nebumbiro remutemo.
Ko, vamweka savanoti vanhu vanenge voitawo madiro ajojina vachingovakira pese pese nepasina kukodzera
izvozvo hazvisi kurambwa asi zviri kunzi kwemakanzuro anofanira kutedzera yatinoti due process muchirungu kana vakange vakuda kubvisa vanhu ivavo zvinova zvokuti vanofanira kuti voenda kukoti. Koti inotarisisa maconsiderations anenge aripo nekuti dzimwe nguva kanzuru ndiyo ine pamwe inenge yakapa vanhu ivavo pekugara saka izvozvo ndo zvinenge zviri kutariswa nemadzitare needzimosha asati azobvumidza eviction kana demolition iyoyo iitike.